Nyatsote anzewe uterere manzwi yangu ndinoda undinzwe ndoimba mumwe wangu nyatsote anzewe uterere manzwi yangu kusvika tane 90 years kana 102 our love will remain the same nyangwe zvinhu zviomese zvinakese moyo mangu muzereru to kusvikira mazino apera mukana makambo nenako dzanga dzangariyo ndichakupa moyo wangu kugare nawo nekuti ndoda uve wangu kusvikira mazino apera mukana makambo
Sigue la mazina.